mutsamba kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wecriminal law codification and reform act uye chikamu chezana nemakumi masere nemanomwe kana kuti section 187 chebumbiro remitemo vachinzi vange vachikurudzira vanhu kuti varatidzire vachiita mhirizhonga vanyati vati vaviri ava vange vari kuHarare Central uye vachamiswa pamberi pedare munguva pfupi iri kutevera mapurisa anonzi anga akapakatira pfuti asunga vangari vhume kumba kwavo mumusha wewaterfalls muno muHarare nhasi mangwanani pamberi pekuratidzira kwavakashevedzera kuti kuitwe munyika yose musi wa31 mwedzi uno pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31st movement rimwe gweta ravachingono rati mapurisa anga ari masere anga akapakatira pfuti apindawo zvine chisimba mumbama vachingono akaputsa magirazi ndokuvasunga vachingono vanogara vachinyora padande mutande retwitter nefacebook vachiropodza nyaya dzeuori munyika pamwe nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa zvinhu nehurumende vangari vhume vari kukurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa vachiratidzira nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika pamwe neuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende yavaemarson munangagwa pataenda pamhepo rimwe remagweta yavasungwa vaviri ava vagift mutisi vati vangari vhume ndivo vega pauviri hwavo vanga vapomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti kusainiswa mawarned and cautioned statements pamhosva yataurwa navanyati iyi nhengo yekomiti yepamusoro yetransform zimbabwe varodita karuza avo vanove mumwewo vari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhwu vaudza studio 7 kuti havasi kufara nekusungwa kwaitwa vangari vhume vachiti kusungwa kwavo hakusi kuzotadzisa kuratidzira kwemusi wa31 chikunguru
Jacob Ngari Vhume hahana mutemo waanonzi wachikora kana urongwa hwaari kuita hunotyora mutemo ikodzero yemwana wezimbabwe wose kuratidzira kutsutsumwa kwake ikodzero yemwana wezimbabwe kutaura zvaasiri kufarira mukati muurongwa hunenge huchiitwa nehurumende mvumo iyoyo kodzero iyoyo haigoni kubviswa nemunhu kana ani zvake
izvi zvatsinirwa nemutungamiri wehashtag tajamuka vapromisi mukwananzi avo vati vari kuenderera mberi negadziriro yekuratidzira kunyange hazvo vangari vhume vasungwa
isisu tiri kuenderera mberi nechirongwa chemusi wa31 tiri kukurudzira vanhu vedu vemuzimbabwe kuti vasatyisidzirwe zviri kuitwa izvi ndezvekuda kutyisidzira vanhu kuti vanhu vatye kuratidzira murunyararo musi wa31 saka tiri kuburitsa mashoko ekuvakurudzira ekuvasimbisa tichitaura kuti tiripo tiri kutungamira patiri ipapo tiri kutokoordinata tichitungamira chirongwa chekuti musi wa31 vanhu vabude muzhinji rwavo vachiratidzira murunyararo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuita pfuma yenyika nematsotsi ezanupf vari kuba mari zvese zviri kuzvikuitika munyika tiri kuona kuti zviri kunomira padostep rapurezidendi munangagwa kuratidza kuti ndiye mukuru wecorruption muzimbabwe saka zvinofanira kuti zviratidzirwe vanhu vazive kuti ruzhinji rwezimbabwe harusi kufara nekubatwa kuri kuitwa pfuma yenyika nekubiwa kuri kuitwa mari kubiwa kuriitwa zvikosho zvenyika nana munangagwa nevamwe vake vachizviti vari hurumende yezimbabwe ivo vari mbavha
mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vatsoropodza kusungwa kwavangari vhume navachingono vachiti zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende yava munangagwa iri kuramba ichienderera mberi nekutyora kodzero dzeveruzhinji
kare ndozvinoitwa kune dzimwewo nyika dzine hurumende dzeudzvanyiriri kana kuti dziri pasi pedictatorship zvekutyisidzira vanhu nekushungurudza vanhu kuburikidza nekuvasunga kuvatsvagira mhosva dzisiriridzo nezvimwe zvakadaro kuti vanhu vaore mwoyo vanhu vatyisidzirwe vasave vanokwanisa kushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo saka kusungwa kwavajacob ngari vhume navahope chingono tinoona tose kuti inyaya yekuda kutyisidzira vanhu kuti vasakwanise kunoratidzira seizvo zviri kurongwa musi wa31 July
zvichitevera kusungwa kwavachingono muzinda weamerica muHarare waburitsawo mashoko padande mutande retwitter kuti wanga uchishushikana zvikuru nekusungwa kwavo munyori mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vaudza studio 7 kuti havana chekutaura nezvenyaya iyi vachititaure navanyati kusungwa kwevaviri ava kwashorwawo nemutungamiriri weamnesty international kumabvazuva nekuchamhembe kweafrica vadeprose muchena avo vati hurumende iri kuedza kunyararidza vatori venhau kuchikora kodzero dzevanhu vanoda kuratidzira murunyararo. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, kuti pamire hurumende panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi bepanhau reZimbabwe Morning Post raburitsa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaMike Madiro vachitaura pamusangano weZANU PF Provincial Coordinating Committee wakaitirwa kwaMutare nemugovera, vachiti hurumende ichaisa masoja mumigwagwa kuti atadzise vanhu kuratidzira. VaMadiro vanoti vari kuronga kuratidzira ava vari kuda kupidigura hurumende, saka nokudaro vachaisa masoja mumigwagwa. Pakamboratidzirwa munguva yapfuura, masoja anonzi akapfuura vamwe varatidziri vakafa, vamwe vakakuvara zvakaipisisa uye vamwe vakasungwa. Zvakaitwa nemasoja izvi zvakatsoropodzwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose, kusanganisira United Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.